Vashaura pakuparurwa kwegwaro iri, iro ravari kudaidza kuti Sustainable and Modernization Agenda for Real Transformation, kana kuti SMART, vachamisa vati veruzhinji vacharohwa nembovha yemufaro munyika, kana veruzhinji vakavavhotera kuve mutungamiriri wenyika musarudzo dzegore rino. Vachamisa vatiwo gwaro ravo resmart rine mhinduro dzose dzinodikanwa mukugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika. Vakati kana vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika, hurumende yavo ichatsvaga ushamwari nenyika dzakabudirira, uye vachaita zvose zvinodiwa kuti upfumi hwenyika husimukire, zvavati zvinozobatsira mukusimudzirwa kweupenyu hweveruzhinji munyika.
Tikava netsinga dzenyika dzakanaka, tsinga dzemagezi, tsinga dzemvura, tsinga dzokufambisa, tsinga dzinoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, zvinhu zvese zvinotitira zvakanaka. So what are the lines of civilization in terms of construction? We have the lines of power, magezi, netheri. We will see what they are true. So we have developed what are called infrastructure roadmaps for water, infrastructure roadmap for ICTs, infrastructure roadmap for communication, mafoni, infrastructure roadmap for maroads. Tatuwa ni maroads, tukuti road ino mbapano, chirundu, kuenda kubeni prisidos M1. Not dualization. Here is going to be a motorway in a fourth lane, fourth which is Doka. By dualization, Corona. Dualization of Paradita Mafita Road, Anita Motaura, Nema outgrowers, Esunana Yanga, Ratitama Airport, Ratitama Banana, Kutuakansa transporters, and those two Yama senders, quick. Zola Zaroa, and they chop chop. Nagatara Yama Airport, you don't need to bring stuff to Arad. Let's have an airport in Murewa. And when I say this, I want to go to the airport, it's a vision. Smith and Anima airport, even Muma farm, a Mako Mishal farmer. So if Smith, is busy, why can't we do this?
Vashitaura pakuparurwa kwegwaro iri vaimbova gurukota rezvemari uye vari mumwe wevatungamiriri veMDC Alliance vatendai biti vati kana vakasarudzwa kuti vatungamire nyika seMDC Alliance vachaita kuti vakatora minda vapihwe magwaro anoratidza kuti ndivo varidzi veminda kana kuti matitle deeds pamwe nekuri pavakatorerwa minda vachita pafanire kuve nerusarura ganda panyaya yekuti anowana munda munyika ndiani. Vatiwo vachatsvaga kuti Zimbabwe ikanzurirwe zvikwereti zvayo kumasangano ekunze anokweretesa mari akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank.
Toda kuziva kuti zvikwereti zviri kukweretwa nevavava zvakakweretwa here pamutemo weZimbabwe, and tine mutemo muviri unoita gavhe nyaya dzezvikwereti. Number one, in constitution, not square the chest that query for two fundamental parliament. Square the second day of parliament. Can I see my parliament? I think to query the Nika. Number two, Hannes Rufana Kuiswa, Nemse Mono's Public Debt Management Act, was the Public Debt Management Act complied with. So if a debt did not follow the law, it's obvious debt. Urumende yavacha misa, haiba dare kwereti, zisinaba kuenda kupalamu. Tesita atu, zani tine 3 middle income, makangu ema tona 3 middle, but we are in fact a low income. So we are going to confirm Zimbabwe's low income status, because that low income status, in order to go there, it allows us to qualify for certain programs. That program is called the Multilateral Debt Relief Initiative, yakatangwa neWorld Bank mugore ra2004. So we're going to implement a program of debt clearance under the Multilateral Debt Relief Initiative. Program ye Multilateral Debt Relief Initiative yakasiyana nezvoda kuibwa neZanu PF. ZANU PF ichida kukwereta mari, ZANU wants to borrow money in the Lima plan from creditor X to pay creditor B, the World Bank, the Paris Club of Debtors. We are saying Zimbabwe ina capacity ye kukwereta. We want a program in order to reward our good, sound management. Zvikwereti zvokanzirwa, zvikwereti zvofogibwa. That is our point of difference neZANU PF. Ndosaka.
Vachamisa vatiwo kana vakapinda panyanga mwedzi unouya vachave nemakurukota ehurumende asingadarike 15 vachiti zvakakosha kugadzirisa migwagwa iri munyika kuwanisa veruzhinji mabasa pamwe nekurwisana neuori.
Nyaya yokuda kunokora iyi hakuna kuti ndinozovabiti ndiri mukurukuru hakuna izvozvo ukurungo hwahaufani kuorekwa pakuba So we will deal with that. We are also going to rename the provinces. We are going to rename the provinces subject to your concurrence as the people of Zimbabwe. We believe that we can't be called Matabelele, Mashonale, Manikale. We are tribalizing ourselves and we are taking after Smith. This is Zimbabwe land, and Zimbabwe land is going to have various regions.
Zvimwe zviri mugwaro raparurwa neMDC Alliance iri zvinobatawo nyaya dzekutevedzwa kwemutemo munyika, hutungamiri hwakati kwasuka, kuwanisa madzimai pamwe neveruzhinji mikana yakaenzana, uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNSC Mudzengi vati gwaro raparurwa neMDC Alliance nhasi riri kutaura neveruzhinji pamatambudziko avakatarisana nawo munyika pari zvino.
Pane zvandanzwa handisati hangu ndanatsoverenga document iyi, asi zvendingangotaura ndezvekuti zvavari kutaura zvinhu zvinodiwa nevanhu. Kana vachitaura kuti tichagadzira migwagwa, kana vachitaura sezvavataura kuti tichagadzira nyaya dzemagezi, tichagadzira nyaya dzezvipatara nenyaya dzokugara kwevanhu, kuti vanhu vagare zvakanaka kumaruwa, idzodzo nyaya dzakakosha. Nokuti chimwe chatisina muno munyika inyaya yeRural Development Program, and iyoyo programu yakakosha, ndo inozobetsera zvekuti vanhu vose vapinde even munyaya dzematongerwo enyika vari vanhu vanoziva kuti zvakamira sei. Nokuti zvimwe zvaita kuti vanhu varambe vakatsikirigwa inyaya yeurombo nokusaririra.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya vati vanoona sekuti pane kusawirirana pane zviri kutaurwa navachamisa navabiti, sezvo vabiti vachiti Zimbabwe inyika ine varombo vakawanda, asi nekune rumwe rutivi vachamisa vachiti Zimbabwe ine upfumi hwakawanda asi chanetsa utongi hweZANU PF hwavanoti hwakaondomora zvinhu zvakawanda munyika.
No, rinenge rakanaka nokuti rakanangana nokusimudzira upfumi hwevanhu, rakanangana nehomwe dzevanhu. Ndaona hangu kuti panga paita kunenge kupokana, nokuti vabiti vanga vachitiwo zvakakosha kuti tinge tiri pa hipic status, kuti tiapply kuti tiri nyika yevanhu vane urombo, nokuti zvine kuita nechikwereti. Nokuti mukati mimuri varombo, zvikwereti zvese $11 billion ya inonzi iyo ndeyechikwereti inodi inobviswa. Asi purezidendi vanga vachiti aiwa, isusu hatisi nyika ine varombo nokuti tine zvichira zvakawanda. Saka zvinenge panoda kugadzirwa kupapo, asi ndoona sokuti mitemo yavo inofambira nezveupfumi inenge yakati nakei, nokuti vanga vachinyatsotsanangura panika nyaya dzeminda kuti matitle deeds akakosha nokuti anosimudzira murimi.
Kuparurwa kwegwaro iri kwaitwa panguva iyo veZBC vanga vachiburitsa pachivhitivhiti zvose zvanga zvichiitika panguva iyoyo. MDC Alliance inowanzonyunyuta neZBC iyo yainoti inoda kupakurira veruzhinji zvinoitika kuZANU PF chete. Mutungamiriri weMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe Vatabani Moyo vanoti ZBC inofanira kugara ichiita zvakadai nguva dzose, vachitiwo mutemo unoona nezvesarudzo unosungira ZBC nemamwe makambani enhau kuti apakurire veruzhinji zvinenge zvichiitwa nemapato ose, kwete kuburitsa nhau dzakarerekera kudivi rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.